Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekuthulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Nosangana vakara manero anasi uri musi wechishanu chivabvu 7 2021 makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri, ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCovid-19 ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi
kana pasina chabhadharwa kuzvasva 16 May zvireva kuti mushandirwa anenge akundikana pamadhimandi edu saka nokudaro tiri kuti anofanira kushanda nesimba panguva yenotice period ye14 days kuti tizogutsikana kuti mushandirwe pane zvaari kuitira vashandi vake
Vashandi vekanzuro yechitungwiza voronga kuramwa mabasa vachiti kanzuro yavo haisi muchokwadi.
Izvi tinofanira kuti tigume kuti zvinhu hazvina kumira mushe zvanga zvakaoma but tikuzama nepatinogona kuti kwataiva tiri takabva kwatinoti tiende hatisati tasvika uyezve tinokoshesa nyaya yenhaurirano kana kuti engagement kuti zvinhu zvinogadzirisika nekufamba zvakanaka zvichiburikidza nekutaurirana.
Asi kanzuro yechitungwiza inoti ine chido chekugadzirisa zvichemo zvevashandi vayo. Vanhu vakawanda muZimbabwe vanoti vachabatana mukuchengetedza bumbiro remitemo yenyika kuitira kuti risavandudzwe pamadiro nevari mune zvematongerwo enyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vashandi vekanzuro yechitungwiza vari pasi pesangano rechitungwiza Municipal Workers Union pamwe nevakuru vekanzuro iyi vasangana nhasi kumahofisi ebadzi rezvevashandi nemabasa kuitira kuti vanyorerane pasi zvavakavirirana pamusangano wechimbi chimbi wakaitwa nemapoka maviri aya nemusi wechipiri. Izvi zvakaitwa mushure mekunge vashandi vanyora tsamba kune vakafanira kubata chigaro chemunyori wekanzuro amai Evangelista Machona. Vachivadzivisa kuti vari kuronga kuramwa mabasa kutanga musi wa 17 chivabvu unove mwedzi uno kana kanzuro yakakundikana kugadzirisa zvichemo zvavo. Vashandi vari kuda kuti zvichemo zvavo izvo zvinosanganisira nyaya dzemihoro yavo, mashandiro avo, kushungurudzwa pamabasa, mari dzevari pamudyandigere nezvimwe zvakawanda zvikasike kugadziriswa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri wesangano revashandi vaEfrem Katsina. Avanoti vanotarisira kuti mushandirwi achashanda nesimba kugadzirisa nhunha dzavo mukati memasvondo maviri avakamupa.
Mushandirwi aona kuti vashandi vakangorama mabasa zvechokwadi, saka mushandirwi akabva atifonera akati titaure naye. Saka takaendako musi wechipiri tikanoita musangano nameya naregion town clerk pamwe chete nevamwe vemanagement vakanga varimo. Tobva taita musangano wechimbi chimbi kuti tipangaonekwe kuti pakagadziriswe sei pazvichemo zvevashandi.
Zvisungo zvipi zvamakabuda nazvo mumusangano iwoyo?
Pamusangano uyu mushandirwi akatiimbisa zvakati wandei zvaakatiimbisa. Zvimwe zvinosanganisira kuti anopedza kugadzirisa nyaya yemasalaries kuti apanjwe musystem nekuti masalaries vaya matsva a2021 nekuti vashandi pari zvino vachiri kutambira mari isingatenge gore rapfuura. Uye panhau imwe yatanga tichida kuti mushandi apiwe mari yake musi wa25 wemwedzi wega usati wapfuura. Employer akati yako ipapo imbondipaiwo nguva, tikati aiwa kana zvichigadzirika ngatipana nematime frame. Ndobva employer ati ndipei mwedzi miiri kana mitatu. Uye zvakarewo nhau yevictimization kune mamwe maforomani atakaona kuti ari kuvictimiza vashandi vachivashandisa senhapwa. Takazvisawo zvakare kwavari vakati vari kugadzisa nyaya iyo nokukurumbidza.
Ko kana mushandirwi akasakwanisa kuzadzisa zvose zvamuri kuda kuti zvigadziriswe, zvii zvinozoitika?
Kana pasina chabhadharwa kuzvasva 16 May zvireva kuti mushandirwi anenge akundikana pamadhimandi edu, saka nokudaro tiri kuti anofanira kushanda nesimba panguwa ye notice period ye 14 days is kuti tizo kutsikana kuti mushandirwe pane zvari kuitira vashandi vake.
Tanzwa kuti maenda kubazi rezvevashandi nemabasa zvii zvamai manoitawo ikoko.
Pane zvatakaurira nazvose kuti mushandirwa achatiitira takati hazviperere patiri nekuti vekuminist of labor vanga vatoziviswa kuti kune urongwa huri kurongwa navashandi vechitungwiza municipality kuti vamboenda pastrike. Saka vakanga vatishedza for conciliation nevakuru vekambani kuti zvatakawirira zvoiswa muzvinyorwa nekuti employer wedu tinomuziva kuti anongobvuma asi nedzimwe nguva haazoiti. Saka tinoda kuti abvume nokuita nokunyora pasi kuminister of labor for conciliation.
Avanga vari mutungamiri wesangano revashandi vechitungwiza rechitungwiza municipal workers union vaEfrem Katsina vachitaura vari parunhare nestudio 7 vari kuchitungwiza. Asi meya vechitungwiza valove more maiko vanoti kanzuro yavo inochido chekuwandudza mashandiro pamwe nemararamiro evashandi vayo kunyange hazvo zvinhu zvanga zvakaiomera. Vamaiko vanokurudzirawo kuti pave nenhaurirano vashandi vasati vafunga kutora matanho ekurangwa mabasa.
Isu sekanzuro tiri kanzuro inocherechedza nekukoshesa kodzero nechimiro chemunhu anonzi mushandi. Ndosaka sekanzuro tichiita kwese kwatinogona tichizama nepese kwatinogona kuona kuti chimiro chemushandi kana zvose mushandi yacherechedzwa tichizama nepatinogona kuti tivandudze mararamiro nechimiro chemushandi. Zvisinei izvi tinofanira kuti tigume kuti zvinhu hazvina kumira mushe zvanga zvakaoma but tikuzama nepatinogona kuti kwataiva tiri takabva kwatinoti tiende hatisati tasvika. Uyezve tinokoshesa nyaya yenhaurirano kana kuti engagement kuti zvinhu zvinogadzirisika nekufamba zvakanaka zvichikurikidza nekutaurirana. Asi sekanzuro kuti kana wane zviyuto vashandi wedu zvionekwe nekucherechedzwa kuti zvagadziriswa hatisaiti dambudziko.
Avanga vari meya vechitungwiza valove more maiko vachitaura nestudio 7 vari parunhare vari kuchitungwiza. Vanhu vakawanda muZimbabwe vanoti vachabatana mukuchengetedza bumbiro remitemo yenyika kuitira kuti risavandudzwe pamadiro nevari mune zvematongerwo enyika. Havasiri kuisa zvido zveveruzhinji pamberi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvakabuda pamusangano wokukurukura kuvandudzwa kwebumbiro remitemo yenyika uyo wakaitwa nezuro padandemutande. Musangano uyu wakarongwa nemasangano anorwira kodzero dzevanhu anoti Zimbabwe Human Rights NGO Forum, Zimbabwe Human Rights Association, Zimbabwe Peace Project pamwe neWe Lead Trust. Musangano uyu wakawirirana kuti patorwe matanho ose anokodzera kuitira kuti vari munyaya dzezvematongerwo enyika vasazvipe masimba ekuvandudza bumbiro rakabva muvanhu. Musangano uyu wakabudawo nechisungo chekuti vanhu vabatane mukuramba kutambira Constitutional Amendment Bill No. 2. Mumwe wevakaronga musangano uyu vadzikamai Bere, avo vanova mukuru weZimbabwe Human Rights Association, vati vana veZimbabwe vakataura pachena kuti havasi kuda kuvandudzwa kwebumbiro remutemo yenyika.
Zvikuru zvakabuda mumusangano uyu ndezvekuti izvo vana veZimbabwe vakabvumirana kuti havasi kuzoda kuti bumbiro ravo remutemo ripfarurwe-pfarurwe. Vakati ivo vanoda kuti vamunangagwa vasaise rupfavo rwavo pamutemo wakabva kuparamendi. Vakati ivo vanoda kuti vamalava vanovaivo Chief Justice vateere zviri mubumbiro remutemo vasaite semapoliticians kumbambashira masimba.
Vabere vatiwo musangano wanezuro wakaparura mwaka mutsva wekurwisa kuchengetedzwa kwebumbiro remutemo yenyika. Vakati vana veZimbabwe vachaenderera mberi nekurwisa kuti nzwi ravo rinzwike. Mumwe mugari wekumasvingo amai Entrance Takaedza, avo vakataura pamusangano uyu vakati vanoshamiswa zvikuru kuti bumbiro remutemo yenyika ratova kuvandudzwa, ivo vakamirira kuti vadzidziswe nezviri mubumbiro rakavhoterwa pareferendum neveruzhinji zhinji muna 2013.
Wazasha hizo kutitinzo kutiki constitution ya kuto amendiwa insusu tiri kuno kumushataka tomiri ila kuzo zizi swale zwe constitution atisati tato ziwa kutimukatimato zataka peza kuita contribution tikipa sufungwa zedu kwa pano waka zoto kwa tiri kutie uka ose wanu kuti aiwa ziwa zataka taura zaka zobuda zaka dai noku daro tiri kuti kwete kwa amendiwa kwe constitution
mbane mkurumbira Thomas Mapfumo uye akataura pa musangano uyu akapa chitsvambe kunyanya kune vechidiki achiti vane basa rekurwisa utongi usiri wejekerere kuitira kuti remangwana renyika rive rakajeka.
Constitution ndeye vanhu, vanhu ndo vano constitution yatanaka haisarudzwe nepakana na anybody. Constitution ndo vanhu, vanhu ndo vanoita kuti constitution vati iyi constitution ndeye duyu.
Sinengo ye MDCT uye vari mumwe mudzimai wechidiki mu National Assembly akavhotera kuvandudzwa kubumbiro remutemo yenyika muzvare Yvonne Musarurwa vanoti vakavhotera biriri nekuda kwezvikamu zvakanaka zvirimo zvinosimudzira madzimai nevechidiki pamwe nekupiwa kwemasimba kumatunhu.
Chakanyanyisa kuti ndinge potere angani maissues anga achiendana nenyaya kuti mayote anga kuwedzerwa anga achikwanisa kuwanikwa ari munhari reparliament like toze ichi kunenge kune 10 more youth anenge achiitwa parliament ch before kwakuti tanza chiri chikocha tanga chisika taritswewo tisingarangarero zeni ishi yekuti madzimai achiwedzerwa dzimwe 10 years kuti vanga vari muparliament and kuti madzimai council vachange vaina pasiiketu yavanenge vachipiwa yekuti vange vachidzoka mudare reparliament zeni ishi yedivolution
Vachipindura mubvunzo wekuti sei vakavhotera bhiri rine zvimwe zvikamu izvo zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kuchema chema zvichiti zvinouraya utongi wejekerere muzvare Musarurwa vati zvanga zvakaoma nekuti bhiri rakauya riine zvakanaka nezvakaipa. Muzvare Musarurwa vati kuvhotera mitemo mitsva kunofanirwa kuchinjwa kuitira kuti vanhu vavhote chikamu nechikamu zvinozovhoterwa nevakawanda zvobudirira zvakaipa zvoraswa kwete zviri kuitwa pari zvino. Asi mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vati zvakaitwa nezuro izvi ndozvinogara kutaurwa nemutungamiriri webato ravo vaNelson Chamisa kuti vanhu vese vanofanirwa kubatana mukurwisa umbimbi ndoga.
Saka vana veZimbabwe vakuita ino citizens convergence ndokuungana kutenderana kuti haiwa vatiti zviri kuda kuita dictator kugadzira simba avo ngazvipere.
Gurukota rezvemutemo Vaziyambi Ziyambi vaudza Studio 7 kuti zvinhu zvinotarisirwa kuti vanhu vangawirirane vose pachiga chinenge chatorwa vakati pautongi wejekerere zvinenge zvavhoterwa neveruzhinji ndozvinobudirira.
Not everyone will be happy with anything. Cherumba chaimba. If you make a decision, some will be happy, some will be happy. But the majority will have their way. You know, in a democracy, the minority will have their say, they will have the... their workshop, but the majority will have their way.
Nengo dzedare reSenate makumi matanhatu neshanu dzakavhotera kuvandudzwa kwebumbiro remutemo yenyika uye nengo gumi dzakapikisa kuvandudzwa kwaro. Bhiri iri rinopa masimba kumutungamiriri wenyika kusarudza mutevedzeri wake pamadiro, kudoma vatongi vematare edzimhosva, kuwedzera uwandu hwemadzimai nevechidiki muparamende nemumakanzuru nezvimwe. Bhiri iri rinowedzerwawo makore kuti mutongi wematare edzimhosva aramba ari pabasa mushure mekusvitsa makore makumi manomwe. Mukuru wevatongi vematare edzimhosva vaLuk Malava vari kufanirwa kuenda pamuchirandigere musi wa15 Chivabvu apo vanosvitsa makore makumi manomwe. Asi bhiri rikasainwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa musi uyu usati wasvika zvinoita kuti vaMalava vasaenda pamuchirandigere voramba vari mukuru wevatongi vematare edzimhosva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vanoda kuti Tira Studio 7, Tibatei na 7 PM, pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6170 ne 7270 kHz pa shortwave mazwa ose. Munu kwa nisa ugunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kushkachishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne 15460 kHz pa shortwave.
Mbataniswa masanga na akazvimirira pamwe nemasangano anomirira vagari reZimbabwe Devolution Campaign rinoti riri kushushikana zvikuru nezvarinoti kusazvipira kwehurumende kuzadzisa bumbiro remitemo yenyika panyaya yekuendesa masimba kumatunhu. Asi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa uye gurukota rezvemari vaMutuli Ncube vanogara vachiudza vatori venhau kuti vakazvipira kuzadzisa urongwa uhu. Vachiparura urongwa webhajeti renyika gore rapera, vanyube vakapa chirongwa ichi mari inosvika mabhiriyoni 10 nemapfumbamwe ane zviuru mazana mashanu zvemadhora kana kuti 19.5 billion RTGS sezviri mubumbiro remitemo. Asi masangano akazvimirira aya anoti nzira yatorwa nehurumende panyaya iyi handiyo sezvo yave kutodoma mabhodhi nemakurukota anenge aine masimba akawanda kudarika makanzuru zvinopa kuti makanzuro acho ashaye basa. Masangano aya anoti kunyanga hazvo bumbiro remitemo richisungira hurumende kuti ipe makanzuru zvikamu zvishanu kubva muzana zvemari yebhajeti renyika, mari iyi iri kupiwa makanzuru ishoma uye iri kuuya nezvirehwa rehwa zvakawanda zvave kutoita kuti zviite sechikwereti. Vachitaura nezvebhodhi idzva ravakaumba gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vakati richashanda kuona kuti makanzuro aita basa nemazvo, vakati zviri mumutemo weUrban Councils Act. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vanoona nezvemabasa musangano reCombined Harare Residents Association runova nhengo yeZimbabwe Devolution Campaign vaRuben Akile kuti tinzwe maonero avo.
Tingati nyaya yedevolution kana kuti nyaya yekuparadzirwa kumasimba chinhu chakakosha uye sechiitiko ichi kana kuti urongwa uyu hwanonoka. Asi urongwa uyu hwauya panguva apo mitemo iri kugadzirwa kana kuti mitemo iri kuda kuzonzi ishandiswe kuti urongwa uyu huenderere mberi. Hauzi urongwa kana kuti mitemo iyi haisi kuenderana nedevolution kana kuti nenyaya yekuparadzirwa kumasimba semanyorero azvakaitwa muconstitution muchapter 14 yedu yeconstitution.
Sevagari muda kuti paitwe sei?
Tikuti isusu kana kuti tine devolution tofanira kuita devolution yemazvokwadi iyo inopa simba kuvanhu, iyo inopa simba kumaprovincial councils, iyo inopa simba kumalocal authority.
Nechikonzero chei muchidaro?
Nechikonzero chekuti section 276 yeconstitution inopa maguta kana makanzuro the right to govern.
Asika gurukota rezvematunhu vaMoyo vari kutiwo vadoma bhodhiri uye makurukota aya vachiti makanzuro haasi kunyatsoita basa nemazvo, nekudaro vanenge vachivabatsira.
Urongwa hwedevolution huchipa masimba kumakurukota ehurumende, huchipa masimba kuhurumende yekumusoro, inenge isiri devolution. Saka tikuti isusu sevagari devolution hurumende dai yaita urongwa kuti devolution ive devolution ini maringe neconstitution iri maringe nepachingungano kuti democracy na kuti utengo wejekerera.
Mungajekesa ipapo?
Tingati devolution yatinotarisira isusu kuparadzirwa kwemasimba kumakanzuru nekuvanhu uye zvine kumaprovincial metropolitan council. Izvi zviri maringe neconstitution yedu chapter 14. Asi mukatarisa zviitiko kana kuti zvinhu zviri kuitika pari zvino pamutemo kana kuti Metropolitan Councils Bill rakabuda, rave kunounganidza masimba muvanhu vashoma. Izvo hasiri izvo zvinenge zvichitarisirwa uyezvo zviri maringe neconstitution, hazvienderani nezvakanyorwa muconstitution. Naizvozvo tinenge tichitarisa kuti isusu masimba ava anoparadzirwa kubva kumusoro achipiwa kumaprovincial Metropolitan Councils uyezve achiva anopiwa malocal authority kana kuti makanzuru uyezve achipiwa vanhu.
Sei vanhu vachifanira kupiwa simba iroro?
Vanhu vanofanira kunge vaine simba rekudzinga vakasarudza. Hatifani kunge zviri zviitwa nevemapato ezvematongerwo enyika. Vanhu vanofanira kunge vaine simba rekudzinga vanhu vavakavhotera. Vanhu vanofanira kunge vaine izwi, uyezve vanhu vanofanira kunge vaine izwi pamari Section 301 Constitution. Kuti izwire kuti mari ichashandei chinofanira kunge dziri zvive zvinoitwa nevanhu. Parizvino ndikatarisa kuti makanzuro ari kupiwa mari iyi achinzi ave anoita mabasa anoudzwa zvekuita kubva kumusoro. Asi isu tinenge tichasira kuti padevolution vanhu ndo vave kudecida, vanhu ndo vave kutaura kuti mari iyi ngaishande chakadai. Uyezve mari iyi haifani kunge iri pachirungu rinoti conditional.
Munorevei?
Mari iyi haifani kunge ine zvinoitera kumashure kana kuti ine nhongwa. Mari iyi ngaiuye iri mari vanhu vacho vanotaura kuti mari iyi toishandisei. Zvakare tinge tichitarisira isusu kuti mukugadzirwa kwomutemo ikoku vanhu vave nezwi mukugadzirwa kwomutemo ine chekuita nedevolution. Uyezve devolution haisingoreva mukutongwa kwematunhu chete.
Munotarisa kuti ibate zvimwe zvakaita sei?
Muzvicherwa ungave kana kuti nyaya dzezvenharaunda dzeenvironment, munyaya dzezveutano, munyaya dzezvekutorwa kwemitero chaiyo kana kuti ingava mitero yemigwagwa. Tinenge tichitarisira zvakare kuti mafunctions iyayo kana kuti zvive zvinoparadzirwa kumakanzuro angava paprovincial kana kuti palocal.
Vanoona nezvemabasa musangano recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vachitaura vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mutongi wedare redzimhosva vaWebista Chinamhora vapa vaviri vechidiki Legwani Mavhunga naMunyaradzi Mafararikwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso inoita zviuru zvishanu zvemadhora pamunhu kuitira kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Vaviri ava vakasungwa mwedzi wapera vachipomerwa mhosva yekuvhiringidza kufamba kwedzimotokari uye vanoti vakatoshwa vari mumaoko emapurisa. Uko mutambi webhora akaita mukurumbira kuchikwata chenhabvu cheDynamos Stanley Chirambadare neZuru akapiwawo mukana wekubvisa mari yechibatiso inoita zviuru zvishanu zvemadhora kuitira kuti atongwe achibva kumba kwake. Chirambadare anga ave nesvondo ari muusungwa mushure mekusungwa achipomerwa mhosva yekubata zvisiri pamwero mukomana ane makore 13 pachikoro chake chinodzidzisa vechidiki nhabvu mumusha wemufakose. Mutongi wedare vaWebista Chinamhora vakati Chirambadare aise gwaro rake rekufambisa kumaoko edare uye azvipire kumapurisa musi wechishanu woga woga. Chirambadare ari kutariswa kudzoka mudare musi wa13 Chivabvu. Vanhu 41 chete vakabatwa nechirwere cheCovid-19 neZuro uye munhu mumwe chete akafa nechirwere ichi neZuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pazviuru 30 nezvisere nemazana 300 nevasere kana kuti 38,398 uye vanhu vafa nechirwere ichi vasvika pachiuru chimwe chete nemazana 545 kana kuti 1,575. Bazi rezveutano rakazivisawo neZuro kuti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vava zviuru 441 nezvisere nezana 94 kana kuti 478,174. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu vanosvika mamiriyoni 10 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana senzira yekurwisa kupararira kwechirwere cheCovid-19 icho chakatanga kubata vanhu kuChina gore rapera chikazopararira munyika dzakawanda. Yasvika nguva yekuti timonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano rinoona nezvevapoteri pasi rose reUnited Nations High Commissioner for Refugees rinoti kurwisana kuri muBurkina Faso kuri kuita kuti zviuru nezviuru zvitize munyika iyi zvichitevera kufa kwevanhu vakawanda. Sangano iri rinotiwo vanhu vakawanda havachina pekugara mushure mekutiza misha yavo. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakatarisana nenguva yakaoma muurongwa hwavo hwekuva nevamiriri veAmerica mudzimwe nyika vari vanhu vanowirirana nemadzisawira eAmerica. Panguva imwe chete vari vanhu vanoratidza chimiro cheAmerica muchokwadi. Mushure memazuva zana vari muhofisi vaBiden vaisa mazita 11 evanhu vavari kuda kuti vatambirwe sevamiriri veAmerica kune dzimwe nyika uye vane vamwe vano makumi masere vanofanirwa kudoma kuitira kuti America imirirwe munyika dzose dzepasi rino. Mitambo. Mitambo yetsiva inodzokera munhandare mangwana asi veruzhinji vachange vachionera padande mutande reSly Media vachishandisa nhare mbozha dzavo sezvo vanhu vasiri kubvumizwa kuungana kuti vaone mitambo iyi nepamusana pechirwere cheCOVID-19. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Vari kuronga mitambo iyi vaStalin Maumau vanoti kuchange kusingadaidzwe anonzwa mangwana mushure mekunge vatambi vatora nguva yakareba vakamirira makundano akadai. Vatambi vane mukurumbira vechirume nemadzimai kubva kumativi mana ese enyika kusanganisira Mona Lisa Chipanda, Zvikomborero Danzva, Peter Pambeni na Patience Master vachange vari munhandare mumutambo wekutanga mushure menguva yakareba. VaMaumau avo vanove zvekare muridzi weMaumau Boxing Promotions vanoti munhandare muchange muchibaka moto unotyisa zvichitevera gadziriro yanga ichiitwa nevatambi.
Pamutambo wetsiva uyu weMaumau Boxing takatarisa moto uchabaka zvikurusu. Ndingangoti pamabhausi ese asi ndichaona moto mavivi chaiwo achibaka pakati paanele Bafana natakawira uku Gwero. Tozouya kuvasikana pachabaka moto pakati paZvikomborero Danzva and Sitye ukuBulawayo. Ndingati zvakare kuchabaka moto bauti nebauti yese nokuti vanhu vacho vanga vachigadzira mutambo uyu muchokwadi.
Tseva munyika yakapedzera kuitwa muna zvita 2019 ndokumiswa pakamiswa mitambo nehurumende kuti chirwa kupararira kwechirwere cheCOVID-19. VaMaumau vanoti kunyange hazvo vateveri vetsiva vasiri kutenderwa munhandare nemhaka yechirwere cheCOVID-19 varonga kuti vatsigiri vaone mitambo iyi vari mudzimba dzavo vachiona paSly Media vachishandisa nhare mbozha dzavo kanawo makompyuta.
Kunyange zvazvo vateveri vemutambo wetsiva vasiri kubvumirwa kuuya kumutambo watichaita musi wa8 May tichavimbisa vateveri vese kuti tinenge tichistreama live pa television yeSly Media.
Vamwe vatambi vachange vari munhandare ndodhana moyo Anele Bafana, Cecilia Pitsen, Evans Usaihwepu, Philip Musariri, Tino Chikerema na Bongani Makokoba. VaMaumau vanoti pachange paine mitambo inosvika gumi neminomwe iyo ichange iine manharaunda matanhatu pamutambo wega wega. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Makadi yenyu vateereri, tinokoka kuti muchitumire mashoko enyu paWhatsApp muchishuvira vana amai vose zuva reMother's Day rakanaka. Tichashandisa mashoko enyu pachirongwa chemusi wesvondo 9 Chivabvu apo pasi rose richange richicherechedza zuva iri. Kana muchida kutitumira mashoko enyu shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318.
Live talk na 8 PM tiri kutarisa gakava riripo pamusoro pekuwandudzwa kwebumbiro remutemo wenyika. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Vashandi vekanzuro yechitungwiza voronga kurangwa mabasa vachiti kanzuro yavo haisi muchokwadi. Asi kanzuro yechitungwiza inoti ine chido chekugadzirisa zvichemo zvevashandi vayo. Vanhu vakawanda muZimbabwe vanoti vachabatana mukuchengetedza bumbiro remutemo wenyika kuitira kuti risavandudzwe pamadiro nevari mune zvematongerwo enyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku izika atisenda bako VOA Ndebele.